doitawo nezvenyambo zvekusekesa vanhu oro comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare pabooker fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei nehama neshamwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonyatsondikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Pari zvino tinoona kuti makakokwa imi kunge muri kunzvimbo yeApollo Theatre yemuNew York. Muri kunzwa sei uyezve zvichange zvichiitika rini izvozvi? Zvakakosha sei kwamuri?
Musi wa13 April ndichange ndichipefuma paApollo Theatre muNew York muno muAmerica. Ende Apollo Theatre papfuura nemacomedian mahombe chaivo muindustry yedu iyoyi yecomedy, akaitwa sana Richard Pryor ana Steve Harvey, vakatotangira makariya avo ipapo paApollo Theatre. Saka zvakadai izvi zvinotondikurudzira chaiko chaiko kuti ndirambe ndichitoenda, ndirambe ndichisekesa vanhu. Izvi zvinotondiratidza kuti ndiri munzira yacho chaiko chaiko kuti ndinge ndiri pamusoro apo nemazita makuru muindustry yedu iyoyi. Saka show yedu iriko musi wa13 April, matickets are available pa www.apollotheatre.org.
Muchange muchiita mutambo uyu muinani?
Tichange tichiperforma nemumwe muZimbabwe, neshamwari yangu chaiyo anobva ikoko kuHarare, akakurira muMbare, anonzi Alfred Kaenga. Tichange tichitaura nyambo dzechiZimbabwe chaidzo, tichitaura nyaya dzedu dzatakakura, zvatakakura tichiita muZimbabwe. Zvese tichange tichitaura ikoko. Uyai tiseke.